munoziva kuchinoi pa party headquarters pedu pakasungwa chairman wedu province Mashonaland West vamagunje nevamwe vakuru vakuru rebato muMashonaland West province vari pa office vachiita basa vakasungwa nemapurisa nemasoja akapakata zvombo zvinotyisa kutaura kwatiri kuita vakarara muchitirongo tinotarisira kuti vachaenda kucourt nenguva dza 8 a.m. Nhasi zvavari kushandisa inyaya yekusunga nekuvhundutsira vachisunga vanhu vachivanyima mabheo vachivapa mhosva dzisinei vachingoita zvakawana munoziva tine nyaya yaharuzi veshe makomborero akabatwa futi nenzira yakadata seiyoyo futi dzikaridzwa zvinotyisa vachida vachimusunga achisungwa nevanhu vasina kupfeka yunifomu vanhu vasiri mapurisa inyaya iri kutonetsa futi kumatare edzimhosva asi nenyaya yekuti vamunangagwa vari kushandisa zvisizvo kumatare edzimhosva kwese kumapurisa kumasoja kwese vari kushandisa vana vezimbabwe zvisizvo kuvaitisa zvinhu zvavasina kudzidzira
munorevei apa
vanhu ava vanenge vakadzidzira kusevha nyika asi ivo vaakumanikidzwa kusevha ZANUPF
ko zviri kunzi nemapurisa vakatyora mitemo yeCOVID-19 yekuti vanhu vasasangana
mhosva ndikada kutarisa hapana tikada kuti mhosva here haisi mhosva tinongoona kuri kungoshaya zvekuita kungobata pese pese kuda kujustify zvinhu zvavakaita zvinonga zvisiri pamutemo nekuti kusungwa kwakaitwa maleaders hakusi pamutemo vari kungotsvaga tsvagawo zvokutaura kungati vanhu vari pabasa pavo woti hanzi illegal gathering kana kuti kusangana zvisizvo because mungasangana zvisizvo sei muri pabasa penyu muri paofisi penyu
saka zviri kuitirwei semaonero enyu kana muchiti hapana nyaya
nyaya iripo chai chaiyo inyaya yekutya inyaya yekuvhunduka saka vaakushandisa mapurisa zvisizvo vaakushandisa masoja evanhu zvisizvo
asiwo kunze kwebato renyu pane vamwe vari kumboitawo here misangano yakadai vahlachwa
hapana zvemusangano zvaiitika vanhu vari kuita zvemusangano mikuru mikuru nemarali chaiwo iZANUPF zvinozikanwa kumashoreland central kwese maprovinsi kwese vari kuita musangano dzavo zviri kunze kwezviga zvakatarwa zvinofanira kuteedzerwa zvecovid-19 asi isu maleaders vedu vanga vari paofisi vakuru vakuru veprovinsi vanenge vachitotungamira provinsi